Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And that we join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without a proper immigration document.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed a large number of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015, following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform, and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that, and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke bavela sinjoko kucho kwakho ye khangela ukuthi as live streaming yemfanelo kuma pages ethu e Facebook sibona ngazanisa kulungisa khona lokhu. Yena namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokuthiwa ke ngomvulo Marvelous. Kukhanya ngazala abantu beSouth Africa babe ngena emsebenzini bedinga abantu abasebenza khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe leSouth Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza, babuze isithupha, babuze konke. Bathi kambe umuntu usebenza ngaphi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs, izidakwamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kadongani kuloku gijimisana izolo abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria namhlanje ke bekulamantu izifundi ekade zithengisela phandle kwamakampani akwale South Africa City, bangavele bebamba ama-Nigerians bazajhisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC khona ngale lakungazani bayajhinga seludi leZambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana okuyokumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa akakhulume ngakho lokho, singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzakale lokho. So kunjalo Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai nemufaro. panapa chirongwa chedu pa live talk pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo ye South Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zve South Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira varimo mu South Africa vamwe vavo vanobva kuZimbabwe vamwewo vachibva kune dzimwe nyika uye zvetanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vachikairi vemagonyeti vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa uye zvetanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga saka ndozvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu uyezve toda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino hapasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo asi kune avo vari kutinzwa paradio pindai muchirongwa uyezve mutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau westudio 7 nemumwe anodriva iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei zvii chaizvo zviri kuita regai timbonzwa kuti vatichii
zvino hazvina kumira mushe right now madrivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamiries avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa seuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodriva zvinhu zvinotouraya dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yesouth africa isiri kutombotora kana in action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu mumarori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqueue ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu andite asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeti anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti anga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino hapasi kubuda live yatiri kuita pari zvino Gibbs.
So what was the truck driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that they're illegal. They are legal drivers, and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods, all those kind of things. Mm-hmm. Yeah, so I was going to come up on a manje. Kuti kambe lubona njani udaba lolu silethemba lokuthi sizathula abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye uhlelo umunye wabo nguDennis Juru yena ngumongameli weInternational Cross Border Traders Association usanda kwethula ke umbiko umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala uthi mbale ke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019 they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, Njebati, in South Africa, ngakwenza koloku ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayela imoto. Labanye abantu khona ngapho ke khona ngale kule South Africa kungani kuzoba lokuhluphana okuthize okunye okumangalisayo ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimota zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanya zani asomdlalo Marvelous.
Aiwa tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare pari zvino vaDennis Juru tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makasimba here Isimaze na mukoma
Aiwa takasimba chaizvo mungatiitsana nguruwo taona maburitsa zvinyorwa nhasi tatiri kuzviverenga paFacebook page yenyu mungatiitsana nguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei uyezve zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa iroro riri kutyaira
hongu ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha kwetewo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa2 September South Africans ari kuti iwo acha nge achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika tingatasiratase kuti ndezvekupi kuZimbabwe here kana ndezvekunyika ipi asi ngatichizitongatoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuAfrica havawanzoreya varungu havawanzoreya machina havawanzoreya maindia vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo munhu wese ari kuziva kuti musi wa2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonyepa vanotaura chokwadi kana vachitaura venyaya yevhiolence chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections esouth africa takaona kuti ANC yaitumira mamessages kumunhu wese isingasazi ndiani kusanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mameseji achona aitaura iwo kuti izvoni tichikupedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vatikreate employment kuvalocals saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa anorohwa anotyisidzirwa nguva nenguva hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiedza wane 50 years wane 20 years wane 10 years wabereka vana vatopedzawo chikoro uri musouth africa wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanga wachisiedza kana kuti upenyu hwako hwavapadhenja vazhinji vakatotara misha kuzimbabwe vakatoroora nemusouth africa zvekuti havatisina mimwe dzimwe dzimba dzavainadzo kuzimbabwe kuti munhu azivetanga kutangira kukara zvinhu zvakaoma chaizvo zvizvarwa takatafana nezvizvarwa zvezimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba asi hazvirevi kuti masouth africa south africa island iri kudenga yekuti tinoti aiwa pachazouya jesu patsva ndo patichazonoona esouth africa ndo machona mune vanhu vachona ivavo
Saka tikuti zvoni kana vaita faizvozvo rwendo rwuro tikuti ingave mota South Africa GP Northwest kana chiiti ingave iri kuMozambique kana kuZimbabwe kana kuti zvako kana kuNigeria kana kuChinese kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners aseenze tishuwa nezvemaforeigners anitori nemapepa ekuseenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachienza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa maoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuta sei tikumisa zvese kana dziri ndega dzitindese ndege vanonzwisisasere kunguva nyorera tsamba like lastantangu vanyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ndoko mota dzinisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
Aiwa, tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare. Hello, mukoma makadienyu?
Aiwa, tinofara makasimba here?
Aiwa, takasimba. Minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina yedu ndava nazvo kana musingadi?
Aiwa, munoshandisa henyu ndiretwa Roni Mabororo.
Ehe, vamabororo, saka ime munodriva kupi muchienda kupi?
Izvi tinodriva tichitenderera muSouth Africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese eSouth Africa uye tichibuda zvakare kuenda kuMaputo.
Titsanangurewo kuti zviri kufamba sei ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadriva emagonyeti?
Zvinonetsa unotoshayape kutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madriva ose ari ku famba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo. Pane dambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri muSouth Africa imomuno. Mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madriver panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo. Saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yeSouth Africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa. Iyo hurumende yeSouth Africa inozviziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matax vanhu vese vanobatirwa matax payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai. Vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini ende hazizi zvekutombofungidzira muno muSouth Africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa. Saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda.
Saka muri kuti poitwa sei? Tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyi. Tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikowo vachimisa mota dzeivo maSouth African, asi imi semadriva ari imomo muSouth Africa muri kuronga zvipi next week?
Isu tanga tichironga kuti driver wose ari muno muSouth Africa anoshandira muno muSouth Africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi handi mazviona asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa
na wajua kuti kwa kuvhara maborders ose kusvikira hurumende ya acknowledge kuti pane zviri kuitika paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi kwete zvekuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno muSouth Africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi mutforena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lord machii forena inini semaonero angu izwire kuti forena raakuita kunge haricharevi kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari muSouth Africa akauya kuzoshanda ndo zvazva akutongoreva and South Africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara tax tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa muSouth Africa andi munoona asi iko zvinezvi zvinhu zvaangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madriver ose akanzi aburuka apa muatest bp munoona kuti inenge yakashuta nekuti havachazivi zvokufunga.
Aiwa, tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko. Tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Muve neweekend yakanaka.
Ye, ngizokutwa ke Slova lapha ecingweni. Kuti sizwe kuti Slovani kumbe kumama ecingweni. Slovani kunapha ecingweni, kunjani? Ye, ngicela usondele efonini. Khuluma lobani? Ngubani?
Buhle.
Ye, Buhle, kunjani?
Ngiyakuzwa.
Ye, ubona njani udaba esikhuluma ngalo?
Ngithole seluphakathi ngikade kumfonela manje.
Ye, sikhuluma ngakhona ukuthi eSouth Africa kukhanya ngazani ngomvulo kuyabe kungenwa emafactory abantu bedinga abantu bokuza. So, nibona njani khona?
Okay, ngithi ngaba indaba leyo inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula kuthi singafunisa ukuthini njengabantu bangaphandle. Okukhona ukuthi silinde leyo langa langenandi yona okwenzakalayo khona ukuthi nje enye into esuke nje ma kuthiwa abantu abangaphandle wonke umuntu ofika bheke izimbabwe baningi bona abantu bangaphandle kwaleyo kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumuntu wamanyanga nje umuntu nje mayaqala ukuthi uhleke uvele kubheke yona amehla kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bayabazi ukuthi ngabantu ba bona babala nje ukuthi abantu bezimbabwe abantu abona mayise beyijikisa sebesibona abantu abadriver bawasi abantu abadriver vele abaningi abantu bezimbabwe
pho-ke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapholiseni kumbe lizakwenza njani?
Vele kuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukulwa lo mphakathi uzekalawo kanjani kuvale endlini ukhiwe uma behlula phandle bazabehlula sekele basebakhangela ngamasisi.
Sizokuthiwa abanye bakhokha abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo kuyabe kusitshoni khonoko.
Ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into ezikanje ukusaka kuzivikela kwakho yisuthi uqashe ngoba ngeke ulwe nomuntu esendlini yakhe ulwelayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izihlala zithethe wona ona so ukuthi ube sefike ukuthi ungene endlini eyithulele kukanjani ngoba le noma ungahamba ukuthi uyolwa labo kusuyadlula imandizi ingabe izinto ezike zikhamisa ezintoo.
So ubona ngazani nge
endlini ezigatshele
so wena awuye emsebenzini ngomvulo?
Mina vele ngizobe ngisendlini ngenye ezivale.
Yebo phela
ngoba angikwazi ukuthi ngilalo bani otheleni kanjalo mina leso sikhala ephetheni nanginayo.
Hayi kuyazwakala mfowethu, ye kuyazwakala kakhulu. Sibongele kakhulu Buhle.
Siyabonga.
Ndiwathi nakusasa.
Thank you.
Yeah, so that is Mr. Boke. He says he'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared in this situation, yeah.
Let's take another call. Hello, caller.
Magadini.
Tiri wadi tukutora na nuye shemburi kupi caller.
Murukuta orona bigi neema, ndiri kudepen.
Taurai teens, wewa neema, kwa kamira seiko kudepen uku.
Ah, kudepen parisi, kwa kaa tinyare, kwa kulinga yoyo, asi, kwa kaa peke kuine yoyo, asi esesi, nirikuna na Pretoria uku. Dambu tiko, rachia kata sana aromu no South Africa, rino rwaza, uyeze, ndakuto wana kuti government ye muno umu yako farane government ye kumusha
same
driver sari kushunguru zewa hapana kana driver sinabieta ndi vani ma permit but government haisu kwanza kusumuza msoro panyayo yeyo asi vanhu vacho vane mvume kuve muno vane mvume kuti vaseze asi government yakangonyarara zvinhu zvichiitika izvona government yekwedu iri kuzvinzwa government yemuno iri kuzviona vanhu vachirohwa nekuurayiwa asi vanhu vakangonyarara saka kukulati hii politics is a game kukulati ma president alipaya yaa jinsi kunyazo wapi wakwazo bwose wano farira kutu uka kwa Europa rivanga
ayi wa mashoko makuku tu
dai vanga wene chido levanuka zikale zakatore kero kutara akangoti no saka kana president achisizo akangonyara aravano achura iwa aa duone sezi lende vanu iwa waine fume kugara muno waine mapepa.
Aiwa, tinotenda vanhema. Muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka.
Vajuru muri kunzwa zviri kutaurwa navanhema, munoona sei zvataurwa navanhema izvi?
Vanhema ndo vapedzira.
Hongu ehe.
Ehe, aiwa, ichokwadi chacho taurwa ichi kuti kuona kwedu isisi kusangana zviri kuitika zvine ruoko rwe political party. Pane zvinhu zvinongove zviri kungoitika chete sekuti zvapedza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa. Munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa ototaura zita rake kuti ndinini but munhu iyeye haasungwi anongowanikwa mangwana achingofamba freely asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuoparata. Saka unobva wongoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plus zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seanc takuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals.
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with him. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message towards the general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand, and at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national, foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they've killed, after they've beaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. But looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. And this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people. Because if you look at truck drivers, they are all documented. They have got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to take up any employment. As long as they still have valid permits, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
I say, what says what is global in Kuwen? One because of our tour. I guess what is global in Kuwen? Kunjan for it.
Napira Munjan, sir.
Napil and Kumaran.
Kuman of Poland Love.
Ye, Poland Love, I would to goody when not a little volunteer.
What about him, sir? Look about all the guy on a mouthy pig is a guy. Madam over. Laba bantu indlela abavama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle namakriminali abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi ngambona mawuzothi abantu bangaphandle namakriminali abantu bangaphandle bathatha imisebenzi uthoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu wangaphandle umsakazi ongabathola e South Africa lapha bese mafemini ongabathola la e South Africa maybe bese sibedlela or any lekuzeni ama sectors e government okusetshenzwa khona abantu wangaphandle bazenzela ngezandla zabo you understand nokubona mina behamba bengena esiphaza bathi bona abantu wangaphandle babathathela lekuzeni bavula ama business ongekho emthethweni but mawuthe bekisisa le nto lezothola ukuthi lo muntu abathi uvule ibhizinisi ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhile umuntu walana ngenxa yokuthi kalamqondo webhizinis wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wa wacinta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kuwo abantu balana emzansi angithi ma uthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba bathi abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorejistwa njani efemini ungela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaxaka lana emzansi basuka bathathe iblame bayibhekise ebantwini bokufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana e-South Africa bahlukane lokuthi bathi because ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bekehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola i-driver ama-truck lawa ngabantu abalamaphepha angithi abakhathiweyo abasebenza okusemthethweni uyayibona but bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyasifika ahlaseke bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika tshintshe i-shem or afika tshintshe i-company athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali eso or nawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona labo besebenza ngaphansi kwakho so ufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikhonisa imali asiyona iqiniso lelo.
Siyabonga kakhulu Ndlovu ungathinela kusasa baba.
Ngibongile msakazi.
Okay, papa, so according to Mr. Ndlovu, when things go wrong, you know, South Africans turn on foreigners and do whatever they want to them. And nobody, absolutely nobody, is arrested thereafter.
Very interesting take there. Tinemwa mtereri regetende kwa vari halokola. Tiripo asitaurisa emkoma tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Murikutaura na taunda makumbira ndiri kupretoria mukadini.
Taurai tinzwe mukoma atawana. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo muSouth Africa.
Taurai. I don't know if you can get a little bit of 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 a
Osaka kufamba chaiko mukutotya munzvimbo yamunogara
ino. Asida zvatomboita nani patamugwa kusimuka musiyana patanzwa musiri wenyika achitaura achiva zvati varumba kuminisa yakirikisi vachibhurema kirikisi patanzwa kuzvitori nani
mukuru venyika vabuda paterevhizheni vanga vari kuti chii aiwa mashoko makukutu tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka saka nemusi wemande muchaita sei manje
Isipatu kato gara zemi upani siyo Nisipatu gara mkatini pize Mkatini pize mato gara Awando pindi
Aiwa mashoko makukutu Tino kutenda ya nchazi muwe nezu varakanaka There's a caller there from Pretoria. He's saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him on Monday he's not too scared because he lives in I think in a prison complex. So yeah. It's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu. Babo churu loko kwa nitsumani.
Oh babo umo ya mkokeli.
Oh baba mkokeli kunja.
Siyaphila njalo.
Siyaphila kakhulu. Ye akuthi uthi wena kona ngapho ungabe usendaweni njani?
Mina ngihlala lana ngase Centurion Edison Road Bosch Lokshin. Thina lana esiphila khona asindawo leyana ehluphayo kangako uma kuthi kuya kunemisindo cause abantu esiphila nabo lana ngathi nje sesingathi siyazwana into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitori. Abantu abanezitolo makuvuka umthindo le njengayenale bahamba bayo bagqekezele ezitolo abatshayi muntu bathatha ngezitolo ukudla nje njalo njalo okuningi ukuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sekuyiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp esenza ukuthi laba abantu basuke sebesibona ubugwa lapho esitshaya kodwa-ke akunainto embi kakhulu mine ngiyibonayo nje ukungazwani nikwethu nalaba abantu esicelise kube esihlala nabolana cause thina abantu esiya ngaphandle lani esilani e-South Africa baningi kakhulu siyaganga iningi lethu siyaganga
kezo
sama-drugs babambe inkunzi so uma kuvele inhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labani abantu uma kuthi bangetoni ne-freak bazokuthathela ke impahla siyabe kuzima ubugebengu nje kuphela
ababulala abantu kodwa
kubulawa kwabantu kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu okubulawa kwabantu siyakubona nje emalokishini vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini uthole umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu sengena endlini zabantu bakubambe bakushise ikwesi ukubonayo thina lana ehlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo kodwa kuthuli angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngijabulise abantu ngithi enjani kuthule emalokishini kuthule kugcine nje ngodlame lolu bekhona epitori lale unigeria wadubule usomatekisi labona kodwa-ke hhayi sizobona ngomvulo kodwa thina abantu ze masibukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu angifuna ukuthi jabulise abantu ngento engekho
hayiumuntu
ngikhona lapha ngivakatshila ngithi
ye ye kunjalo mfowethu siyabonga kakhulu baba mkhokheli moyo ungadinelwa kusasa baba
siyabonga kakhulu qhubekele phambili
hayi siyabonga kakhulu babayi so he's saying that he lives in a place called Centurion and he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers. So he says in most cases when you hear that some people have been killed, most of them are this type of people. So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't bend them because they belong to South Africans.
Mm.
So the Zimbabweans, the Nigerians, and all those other people, after renting, they don't have stands on their own.
Mm.
So according to him, yeah.
Interesting take there, but I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Dede Marvelous. Na mkoma Gibbs Marvelous.
Eh, Zulise.
Na, Sera, zangu, mrise ikoko.
Ai, watiri, wadita, orai, stare, nyune, kwa muri, mfa, maende, ramberi, mchiti, pafungwa, zini.
Ni, dona, odi, mamboma.
Ai, wato, pseni, edu, kwa kadi, iko, kwa muri, iko, iko.
Ah, kuno, kuri, na, nitongo, karataka, batra, ura, mwa, oko, teji.
Eh, taura, itinski.
Nyeri, ponde, kuti, avachine nekuti kwai una mapepa kana kuti kudi vana vanenge vasingachangodi chete nezvedu vanyara nezvindo yadingi
saka point wasi
apa kana chinongoda kuti kuti nyika yedu isinake chete yedu kwete tatidi kuti ti blame vanhu vekune kidzo maive pane kidzo kuti havana kubika tongofarwa tenika maive yedu isusu nobody said that you can go to the problem. I don't know. Wakamboza mashiti haa kushina mnuku shia ya kende kwa wata mashopsi na huti suma aloka wa tukwasa uzita na zuma shopsi wawo taka inada weza nangu wachituma wano haa wole gisiri kutishi wadika informasye nika kamishigwa nunga nipa kikawanda nunga shitambura umunoka hano unasa kutu tishua haa wana wanduwa rupi wana mkana edu kia mika suti wa ui woma fesi mingi sabari poko sinu wa aro na mswa denyo yamba wake hote raya kwa kama shimbote wariku hote futi mba simbabu genzaru kuchi zaadzi na mspata na zedu na wama woma fesi taka haa
saka imine msuwe mvuru mchaita sei patriku msuko tifari kurongwa mirishonga ikoko
kuno kandili hako mirishonga cha chayo hakuna sewa iyo vane operation dawuzi wane kwa shita polisi woma sei yetu kangu kara opa waninga wapari pamba zako sina kwa wano pamba pamba washinga wafu ita sumizu manesi ya genesis yo unu kuna unuwa zenga yetu kwa suda pamba pamba nguwe kare yetu kwa unu suka sanga nipa nipa shiraki zigo hapa pa ususu mga yuma sasha tamanyi
pane mumweze kola chanzi ati yevara maposa vambubuda pa television nasi vachita ura panyi msoro penye yu ima mbona ili adresi ya vaita
nandi na kuyona nandi kubasa pati chinole chanzi utika nadewe wa mbudaka singani tato siwa kuzi teme nashika ni ngani tato siwa kanadewe hata ura ni mpindo jen kumwa wajifuri zira chete abati kukutu wakata ura nukuti wakati mbuma wata ura wamasho kwewa ukuti wote waka promisa vanu chaku sakira ya mabasa kana tafeda chi chaku kiretira ya mabasa taka mabasa ayo neta kumuka ndo wakafundi mabasa ayo ndo anewawa wano kibibu hii kazi ya mwakuna wana wakita sumu hampengu mabasa yo waka nga wa promisa vanu wakaku taza kuma kireta like taza taka mbona kwetu si 2 million jobs kwetu kuzimbaku akataza kukirete tuma wakuneza
ayo wat nukutenda mkuma Donald muwe nezu warakanaka
baita basa jaisu
hee bye bye.
Yes, amazumambo malapo ya kuluma. So yes, mbuyeleke kubaba uchuru. Hey, baba Churu, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So are you in a situation where you are going to do what you've said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, how are you going to stop it?
When it comes to flight, it's not a problem. We just drive them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate, we understand that they do cooperate and do have what we through them. They do cooperate. And when it comes to trucks, remember, most of the trucks will cross border, they are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk.
Mm-hmm.
So If we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park, the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say stop, you should cooperate. Let's stop these South African registered trucks. They should not move. I believe that the drivers will cooperate.
Mm-hmm.
Their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks, and we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Mm-hmm.
Yes, that was our colleague Bamba Konapo. Ungakachana sithatha Ruben Moyo. Hey, Baba Moyo, utshona njani?
Sizwenene utshona njani?
Siyatshona Moyo. Ye, nathi udaba lapho ngathini ngalo baba?
Ha, le inkinga lesibili. Nga sibona into ezenzakala khona ngale sinezihlobo esikhona ngale. Sibona kulobunzima.
Mhm.
And njalo abantu bakhona ngale mina nje ngahlala khona ngale ndathali 2013. Into yakonxane itsho sibili bayenza ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho engangikhona. Abanye bazama ukuthi bagqume ebusuku bengamapholisa behamba ngezimota bethu bayemsebenzini. Zatshiswa izimoto. Hayi, vele abalanxulo bangathi into yalo bayayifuna bayayifunda.
So kuyethusa lokhu
ende yona nxa ingangenela, nxa ithule njengayonale ekaramaphosa lizachitheka ikhasi.
Okwenza ukuthi uhulumende karamaphosa athule kanje kuyini kuna ngombono?
Hawu, lenhliziyo embi. Lenhliziyo embi njengalaba abathubusayo ngapha.
Ukuthi bayafanana nje?
Bayafanana ye.
Soke po
uzuma uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba omunye wayekhuza.
Pho manje kwenziweni nxa sokunje? Awubatshela abantu benze.
Hayi, abantu bangabekezele. Ngobuya lapho ekhaya, uyafika lapho ekhaya umtezela abantwana bavuka indlala. Ababekezele nje babona umumo, kuzadlula lokho, yonke into iyedlula.
Hayi, siyakuzwa, sibonge kakhulu Moyo, ungathini nakusasa baba.
Hayi, nangibongele ukuthi kungithinte.
Sibongele kakhulu. So that is Mr. Moyo, he's in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
do
true.
What, according to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what's going on? A caller, I'm supposed to come in. Void, Kunja. Hello, Sloba, let's go, Annie.
Magadi iko pasta iko kwa muri iko kwa muri tukusa ora na pasta muri kupi.
Ndiriku truck driver.
Ndukunzo wati muri truck driver.
Ndiriku truck driver.
Tipeo maonero enyu kwa kamira se iko kwa.
Ya, zina mira kwa 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 kw vana vasina mubereki inenge dzaanherera dambudziko randiri kuona pamuno musouth africa muno mumatambuda macha confusion yekuti maauthorities akatipa kushanda vanhu ije vakanga vasingaibasa mbaaaa because isisi most of us akaya ma-90 something ma-2000 pataitaka mabataaivaiea kuti gomuri kuidei munotaka ii harichibasa here tozova saka isisi tatinga mabasa ino vazoona kuti noma ndebasa racho riripo istedzekugavenment yavo vataurira negavenment kuti no isisi takagona kuisevenza vaakutaiekuti tinosevenza zviri migao iiiaitigowana basa atleast macompanies everyday vanotesa everyday aitanga vanhu vanoona basa izvozvo kuti hatizigoi kana igai inini tipinde saka ai gavenment yacho yakanyara ii yacho musi uno yakahanganisiwa kutripoko vanhu vabatwa nemachechi acho because inoita sekuti mabhanditi kana materi kana yakakabata vanhu vakavatorera zonu mapurisa akauya mapurisa akadhimbaricho akaenda saka hai hanya yacho iri kunei.
Aiwa, tinotenda Pastor TD, and tichakubatai zvakare. Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, asi tichakubatai, tinotenda chaizvo nemashoko enyu, uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko. Tichakubatai next week. Bye bye.
Yes, sizvautake sino muntu Tsiwane, singazi kuti komeswa kuvane kunjani kona Tsiwane?
Wamina komeswa ndeve.
Iye, kunjani foit?
Ana pira fo kunjani kwa.
Nyapira mukoma rwane.
Kuma last and pepe.
Ye, pepe. Uhamba njani lapho khona kona?
Hayi, lapha kunzima mfowethu lapha. Nisebutswana lapha. Eyi, hayi, siphila nzima la.
Bathini lakho? Bafuna ukulivimbela?
Hayi, lapha bavimbela. Lapha bathi siyele emakhaya ethu lapha. Manje lokuthatha izincwadi zangikhona kunzima lawayo.
So, bathini? Bakhalise nini ukuligijimisa kona?
Hayi, lapha sibasesini. Sathuthi senyanga singesitiri vele lokhu esihlala sigijima.
Ungazani kwenziwa kwini? Kugcwele amapolisa?
Ya, kugcwele amapolisa lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodubo lwangalolo olusekhaya.
So singathi ke wena ungasukhangele indaba engasalifuni khonapho selibaningi kakhulu.
Ya, bona batho njalo bathi sesibaningi kakhulu.
Kodwa akulaa mntu otshayayo phela khonapho?
Hayi, hayi ekutshayweni hayi ade kungakazi khona ukutshayayo.
Ye, uzwile ngokwenzakala egoli?
Ye, bengengezwa.
Pho uthini ngakho khona?
Eyi, hayi kunzima futhi, kunzima lokhu vele sokufuna uNkulunkulu ngoba esi nakwemuva vele kunzima wesi.
Pho abantu bazayenzani, lani zayenzani khonapho?
Hayi, lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha, but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amaphemisi.
Ama-permit khonapho. I-permit yimalini?
Ngo-3000.
Pula?
3000 pula.
Kunzima mfowethu. Phosele ukugcina ke?
Kunzima.
Ye, phosele ukugcina ba?
Hayi, elokugcina lona lelo nje kuphelele ukuthi hayi sele nzima lapha emazweni.
Hayi, sibongile bhebhe, ungatelwa kusasa ba?
Hayi, kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haveron. He's saying he's got some problems as well there. He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 pula. So it's difficult to raise that money, according to him. Especially when you're not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magadi sisimama.
Tiri portu sora nani uyezve muri kupi?
Muruta ngezafunya ndasendipa wangu foni yemudzimai pano zvange ndibata ndiri pana passport yedu South Africa.
Ehe, tiitsanangurewo kuti kuri kufamba sei koko vachafunya.
Ini nisima vedu truck driver. Ndanga tiyo ndo ndo driver dza rasembe ndina passport ndo kwatoleda. Saka pata ndo tichifamba ndichika passport ndo ndangongova kuti no my colleague shamwari yangu inonzi Tomondo. Yabatwa nevakomana veATDF.
Mhm.
Vakamutora akaloda product na explosive vakaenda naye.
Mhm.
Vaina naye vakanopaka vadzi vapinda muri truck stop. Maiva ne 50 matrucks angu ari imomo.
Mhm.
Ndobva vati vari kuda South African driver kuti auye atore truck iyoyo. Kuti isu kuti vabe ya not allowed to drive those trucks.
Mhm.
So by now is I'm talking now. The Bangushka Mapurita and the Horizon, my tax dual. She was one of Panaka and the Samba, you know, notice I will take Panda Bell Park. Panama notice I would know. So we can't tell much about it. So at this evening, we shall say Monday, we said Mangana Saturday, Sunday, Jimmy Tishanda Batu. And we're going to have to go to the Spinner Roads.
Don't go by same room, my papa Matima Purisa Atichi.
Vati vanoda tsamba kubva kwakomana veATDF vari kuzvidaidzira vachiti hanzvimanzi ATDF Old Truck Drivers Foundation ndovakomana vari kukonzeresa noise musikaiti kanapa vakatopromisa kuti muse as from Monday hamuna tisaki nefamba isusimusemanda hatisi kutoenda basa tinge takatopaka
saka kune avo vanga vambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei
vatomondo vazoriritswa izvozvi izvi kuti avandirikuita kuno kuva vatitevera chiti variritswa nemapurisa tikanzindo chiregai vanhu vaendavo asi atoudza tomondo kuti no havasi kuda kumuona achidriva South African Range truck kutofanira kudriva nema South African set havasi kuda kumuona ari murozi so zvatotiomera chisima Zimbabwe.
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo vachapfunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko.
Naita basa sisimas.
Aiwa muve nezuva rakanaka Gibbs we even there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achapfunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks.
Mm-hmm.
So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this Old Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but it seems as if they are upping back here on Monday, because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes, and some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele kuBaba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Yebo, ngikhona.
Yes, ngasukangela Baba Churu, uZulu Baba okhulume ukuqineni ngatesi lapha esithi ama-truck drivers ungazange kule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto. Hantsho kunjalo? Ye, kumbe hayi.
Hayi akunjalo kufanele kuphela sibabonise nje ukuthi iSouth Africa ikwezulwini South Africa ilayo iAfrica singamisa i-business nabantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa njengokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa iimoto zonke zaseSouth Africa i-government izothatha amalokuzweni ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo maizinto zisemthethweni ukuthi intathile lithuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu. Our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158. 062-396-6158.
Thank you so much, Mr. Churu. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, President of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers actually got involved in this show as well. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Over to Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.